Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurumetri 2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro icho chakabatawo vamwe 163 nemumwe. Bato idzva reCitizens Coalition for Change rinoti mapurisa emubulawayo ave kurishaisa mufaro achida kuziva urongwa hwemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa hwekutsvaga rutsigiro. Sangano rinoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu 163 nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 232. Bazi rezveutano richitiwo vanhu 4,000,000 nezviuru 291 nezvisere zvine 384 nevana kana kuti 4,278,394 vabayiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava 3,000,000 nezviuru 3,000,000 zvine 501 kana kuti 3,307,507. Vanhu vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru 6,001 zvine 244 kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyerekupe rwekuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatomboyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chiroodza.
No nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiri kuda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tiri kuda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa, even mafoni vanhu vakudeedzwa kumahofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ichibvunzurudzwa kunzi Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge tuda kuti tinge tichiita vabva vataura kuti no, you can't do that.
Muri kuonhasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupumula aendeswawo mapurisa kuofisi vachika vachibvunzurudza ivi vakomana vedu vesecurity Nelson aripi. Saka tinoona kuti no, apa vari kutyora kodzero dzedu. Iyo vanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa. Uyezve hazvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva. Ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu dzedu izvi.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa. Zvo muchiziva kuti hatina mobvira tagara tasununguka muno munyika. Nguva yaSmith paive neLaw and Order Maintenance, nguva yaMugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri, vakazouchenjerudza zita vakuda kunatsiridza, vakati mutemo uyo waakunzi posa. Saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu. Saka namubvira tava vanhu vakasununguka muno munyika, not even one single day anamubvira taita vanhu vakasununguka. Saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu. And chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kwakare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rakaburitswa nezuro mutauriri weZEC amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanye-mhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa. Vamukumbi vanoti zvakaita ZEC zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Havana kupa korekishen yavachaita pamberi apo kuti zvazoitika zvachose. Vakangoti vane urombo nezvakaitika. Saka kuti vachitinoti chagadzisa zvichidai havana kutipa ipapo. Saka hatigone kuipa navo.
Sachigaro wesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaEnru Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira.
Maandisisi vanenge vachida kuti vanominato vanofanira kuchekera vega, kutarisa vega muvota kuti aona kuti mazita avo arimo here, mazita evanhu vada kunominatwa vada kuvanominata arimo here muvotaso. Zvino izvozvozvinenge zvinhu zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinesa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhau vakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we're in a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters. Now we're having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatova mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare riri kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Wagari wakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikama kumasere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke, vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa. Tine vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauro wesangano iri muzvare Amkela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvekuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki, amai entrance takaedza, vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Inise mbereka ne mwana ari kuboarding, zvakandiomera nenyaya dzekukwidzwa kwamafees. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000. Yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000. Mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Patombotengwa kana uniform kana chikafu chemwana chekunoita akwanewo zvokuvarai gwana zvechikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudla. Unozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge chingova ne1-1. Mwangu ari kumauniversity azvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzerwizi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio seno vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza Studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemitengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kutinzodivi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura, vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yeCCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tirikushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tirikuona kuti on average maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mauniforms ndoakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadon chuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tinozvizivai isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira, asi mazuva ano zvona zvatiomei, mari yedu yakudhipirishieta, ndo chokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzezara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 20% pakutanga kwegore. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtima.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumavirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutungamiri bato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekuswerosvoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezanu-PF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwewo ndo vanoti mapato anopikisa anosweroshoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunge akatengwa nezanu-PF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabielections ari kuitwa muna kurume, kunyange hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change, vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato rezanupf rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, pamwe nenhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekuvhunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga rezanupf.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanhu ngakusaziva utongi hwomuZimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vomuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanotsika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti vanoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hatisi chokwadi ba, ZANUPF haitarisi kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti ngonzi uyo pane zviripo, kana bvenyi rikapfeka hembe rikanongedzura mamatsa ayo ritizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati bato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu, vanhu vakavhiringwa vakasvika kuti ibato revanhu. Ndokusaka muri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera, but havaone ruzhinji runodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC kai iringori MDC yangoshandirwa zita, nekuti havana chazitati yachinja. Kutambura kwavano veZimbabwe hakukodzerwe nemusangano wezanupizi, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. They're oppressing our children or our people to rebellion nemaassumptions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza vanozinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuya dzemabielections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kwenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabielection atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvido zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzheva, nokuti vanhu vakatarisana neupenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere yeZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa nezanupf. Munoti
chekutanga ndechekuti vaZimbabwe vari pano vachazokudza nevakabhadharwa mari nezanupf, asi makanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raakuCCC vanongova netsika yekungopomera zanupf kana vachinge vakundikana. Chekutanga pakadzingwa vaWilson Nube kuMDC vakanzi vatengwa nezanupf, vakanzi vapiwa prize munhu wezanu. Pakadzingwa vabiti vavice president vachamisa vakarohwa nevanguard pahave South Spire, vakatozoponera nekutambukira mbodya rematangirai, vakanzi vatengwa nezanupf. Mangoma akabvapo achidzi atengwa nezanupf, takaita mukomana uyu weruzha ujobusikana takanzi wati kwani ZANU-PF akanotanga nepadi yaidzi MDC-99 vese ava pakafa vachangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC hatina kuzoziva musoro vanozonzi vakazonzi vazotengeswa neZANU-PF vachiri muZANU-PF saka nyaya yekukombomera ZANU-PF inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana
vanga vari nhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain nestudio 7 manzwa okubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare nestudio 7 munhau dzemitambo mukuru wesports and recreation commission vaGerald Mloshwa vanoti bhodhi reZIFA rinotungamirwa nemutungamiri weZIFA wavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMlochwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Arcade United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti maori azvakundikane kuAfcon
maresults anogobuda sei ivo vakuru wacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi saka kusava neoda ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMlochwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matanho makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, manager wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mpurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZIFA Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZIFA vaXolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZIFA board havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZIFA Northern Region vanotivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemamighty warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutaura kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa asi haisati yatora matanho mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Roundtable chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali ithona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u-3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphoyisa kumele bebe la konke kumabhokisi lana oneyinengi ukuthi bekushwezele umsebenzi. Kinto imali i-community yokhulishwa i-community ukuthi kufoke bezazekwanza nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezinjanezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele becale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi to lie sanitize la mask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Isizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluphutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngomunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi ncebakalazi le phoyizeti yakhona nase ayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyaqinisela ukuthi kazangeke efakwe sam, hhayi umuntu naye olama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkosikazi. But okuyitho endikhala ngakho kakhulu isona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathi esizinda lokhu ziyazimnukisa umuntu lwana asonto erayithi kulabantwana kulanala. So asonto erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi akakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinhlanza ndizama ukubiza amapholisa abasigadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellingtonaro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community okuvele okuyephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amapholisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amapholisa kumele bebe-ready bele la konke kumabhokisi lana oneyinengi ukuthi bekushwezele umsebenzi. Kinto imali i-community yokhulishwa i-community ukuthi kufoke bezazekwanza nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezinjanezi.
Isikhulu kulumeli sama polisi ezansi emandebeleni inkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo simthumele enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele ozulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyehlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilomkhuhlane lezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshi ezilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndambe ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ngenxayale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenza ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhangelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisishiyagalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus, kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokutshetsha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million, kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade ziphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze idokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma ekhoti kufuze alandelwe, kube le-consistency ekhoti, kungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto emakhoti. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezixotshile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okunenginengi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esnard Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngazakwenza engavotelwa.
Athi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu, labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayi bo, into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa, lathi siyalimela ilizwe lethu, ilizwe ngelethu sonke silabo baba.
Unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo.
Y12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho, izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti, ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi, abasakwanisi lutho, abaselabo omkabo. So ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo. Njalo lezikolo zethu azisalunganga, sezidilikile, lamafloors akhona segugile. So ngazinikele ukuthi nxa ngaba ingcenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakudlule 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu.
Ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanye kanye!
Wachu!
Kanye kanye!
Wachu!
Wachu!
Into le ayisoze yafayafa, ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa izaphu. Ingangena phansi evumbuluka laphana. Ilokhu izaphu bantu bakithi yafungelwa.
Kanye kanye!
Wachu!
Kanye kanye!
Wachu!
Wachu.
Holandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda mathi uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Lava abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlambe uma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution, devolution of power, ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhulu ukwenza ukuthi ibhotini ithulise insiko waxotshwa imthova yonke khona pha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukipstube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe. Ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo, ngangikhethwe ngabantu bephumula. So kibo kubi-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper ku-MP wabo se-reinstatiwe. The following day hayi sekubhlokhiwe. So besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti. Even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesifuna kuletha lami ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye ephalamenti. Bona bebefuna mina uqobo abangibo abangishethayo ukuthi ngibuye nakho khonokho abangithume khona.
Labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu.
Angeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade sebenzele ebantwini. Angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini. Yebo khona nxa ungumuntu akutsho ukuthi kufanele ungabi layo. Kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithengenanzelela engincintisana labo bonke ngabantu bangobaba. Kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ekumentorship ngumuntu olekufini.
Ubona ingani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yana ukuthi wesilise ngenza ngcono.
Hayi abantu sebekwazi abantu babanazelela ukuthi umama ngulele esihlelo. Uma ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MPs angobaba. Angeke basole bayenza ityabo kakhe. Kodwa ukuthi osolayo but mina ngikhe ngibona ngabona kule gephu. Igephu ngikuba kakhulu ebantwini. Mina ngathembisa abantu ukuthi ekuseni ebumangini izini ebantwaneni amayuthi njengamayuthi ngiyazitshintsha ngibe ngumyuthi ngingene labo but abaningi bekubekula khona kuyani u-MP abonakale maybe ezinhleni it was i-ray ukuthi umbone u-MP emtengo but mina sengibonakala indawo zonke yebo ngeke ngingene yonke indawo ngifale yonke ikhumula kodwa ilakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sichele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephumula kobulawayo ePhalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecacha awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewe libutho lakwelemelika namhla kwelesiriya. Iyasuthele press inika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke babubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalwecatha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uZulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namhla eDelta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kukuba lamasotsha amaningi emazweni aduzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini ukubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazo kuthi sesenze yonke into mayelana ngokuthi siqhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, iZanu-PF siyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-trip siyenze labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwaphana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha guys abantu la basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizochina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi sibe-12 sizagcina sesifika mebhizo lena sesilelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ke lingaka linje so phela ususithi hayi I say wo inani lingaka sesiyinani elincane lingaka angithi even la lochezo la kolu qhunyana lalo liyancithiswa futhi.
Iye lezwakala udaba lolu. Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota?
I think kukabili khona uma ukhanalisisa kahle kula
lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved eku discouraging abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma elections awe Zimbabwe because iMatabeleland iya ignore makusiya phambili ayila place political identity yeZimbabwe so kunabona abana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hayi thina asingavoti and kwani kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entwenileyo so ngathi ngesindebele singathiwe sibalela ukuthi kuwukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesesithi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona pakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele i-MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona abamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelende nje isala ukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqini esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuthi uphe ukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manisuke abange siyavota instead of ukuzwehead khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so ipolitics kulaba besithu ayila meaning vele I let his twala emganweni I let him bida I let him nyama bese bezibuza ke ukuthi ngisiyadinga ale line ni yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la konokwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC side 21 years ibusa lapho emadorobheni especially lapho kobulawayo kodwa akula nto ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina esegive up in the whole system kodwa avele kanti vele uvota wabona sebezivotela nje wavele ungaswele kungela lutho olunjani oluzatshintsha so ke kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba umpolitile sinto uyitshayile sinto ngaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asingezihambele kumogoli kumadiaspora le ndawo ezishiyeshine ezinjalo ngoba ezenodeya usuzivuzula why kathesi sikhuluma so ama-centers ebodini lawo asebishe ebantwini kanye sile kuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula konapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kubuyedula niqala umtshele khala ukuthi hayi kukhatshana asoze kufinele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani nanku so kubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangona so khona kwala futhi ngobona umele sikukhala mnali mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangona soku sidinga abantu bevele nje bengekho so maybe kanti le kukhona ukuthi ona maybe singake siyenze i-census le siye sibalani sibonti kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephela ndaba uzathola ukuvoti kurejista bamuyeka abangu-16,000 ake nisibalane sibonti ona vele ephela ndaba abantu bangani antabo then sesiqala-ke ukuthi siconsolidate sesivela bedu mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibonti mhlawumbe siyehloko sifuna ucabangele into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningi kangako
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF eqoqa endawonye locubungulayo zombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama. Abazancintisa lokukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Siludgqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.